rudo muzviito namabasa. Rudo muzviito namabasa. Chidzidzo chanhasi ndicho chinopedzisa chitsauko chechitatu chetsamba yaJohane yekutanga. Muchidzidzo chakapfuura ndaitaura pamusoro perudo uye ndikataurawo pamusoro peruvengo. Ndaitaura ndichiti munhu ane godo muroi chaiye, muteereri, kana paine chimwe chezvinhu chandinoziva chakaipisisa muupenyu hwevanhu vazhinji, chinhu ichi chinonzi godo. Godo unongopedzisira wapinda mariri, dzimwe nguva usingatombozivi kuti ndatova mugodo. Dambudziko riri pagodo nderekuti harioneki, rakasiyana nemhino, rakasiyana nenzeve, rakasiyana nematama, rakasiyana nevhudzi, rakasiyana nemuromo. Harioneki godo riri mukati. Chinozooneka uye chinoratidza kuti munhu uyo ane godo mabasa aanoita. Ini ndinogona kukupa mienzaniso mizhinji yemumamiriro ezvinhu andaiona godo. Kazhinji kazhinji munguva dzandaiitirwa inini godo nevamwe vanhu. Ndinogona kukuudza nyaya dzakawanda dzisingaperi. Ndinoziva kune imwe nzvimbo kwandaishanda ndine chimwe chikwata chevanhu vataishanda navo. Changa chiri chikwata chevatungamiriri vaitungamirira mumwe musangano. Pavatungamiriri ivavo sachigaro anga ariini, ndini ndaiva mutungamiriri wevatungamiriri. Ndaiona kuti patinenge tiri musangano zviya izvi, paneita vamwe vanhu vaviri, mumwe chete, dzimwe nguva vatatu, vekuti ukataura chimwe chinhu vaingopikisa. Ukada kunyatsotarisa kuti chavari kupikisa apa chii, ukada kutarisa kuti chakaipa papfungwa ichi, unombonyatsozvibvunzururawo zvibvunzururawo zvibvunzurura, umbotarisa uchibva nokumabvazuva, uchibva nokumadokero, uchibva nokumusoro, uchibva nezasi, uchinyatsotsvagisisa kuti chakaipa papfungwa yangu chii. Pamwe hachionekwi, pamwe kutovabvunza kuti pane zvamuri kutsoropodza, saka muri kuda kuti kudii. Naivo havatonzwisisi zvavanenge vachida kutaura, asi vanhu vanenge vapa tsarudzo yekuti pane chinongotaurwa nachidimuro ndinoda kuchipikisa, changobuda mumuromo make ndinoda kuchipikisa, woshaya kuti zviri kubva kupi. Muteereri, nguva zhinji zvinenge zvichibva kuchinhu chinonzi godo. Godo ndorinosunda kunyange varoyi chaivo. Godo ndorinopa kuti uvenge kubudirira kwemumwe munhu. Godo ndorinokupa kuti ubvunze mubvunzo wakafanana newekuti zviri kuitikirei kwaari sei zvisiri kuitika kwandiri. Ini handizivi kuti vamwe vanhu chinombovarwadza chii kana mumwe munhu achibudirira iye asingabudiriri. Rega ndikuudze chimwe chinhu muteereri. Kusabudirira kwako haisi mhosva yangu. Kusabudirira kwako harizi dambudziko rangu. Handisini ndakakonzera kuti iwewe usabudirire. Handisini ndakakonzera kuti iwewe unge uine zvimwe zvinhu zvinokunetsa. Iniwo ndine zvinondinetsa. Haisi mhosva yako. Haisi mhosva yemuvakidzani wangu. Haisi mhosva yeshamwari dzangu. Ukaona uine matambudziko anokushupa, usanyanye kutarisa kune vamwe vanhu kuti nemhaka yei ndiri kunetseka nezvakati. Ini ndingazotarisa mumwe munhu kana pakaita munhu anouya ondiitira chakaipa, chakaipa ichocho chounza nhamo yangu. Munhu iyeye ndinogona kumutarisa ndichimupa mhosva. Zvakambonzi nemumwe mufundisi achiparidza. Akamboti iye, pazvinhu zvese zvinoitika mune ramangwana redu, zvinoitika muupenyu hwedu, zvinhu 8 kubva muzvinhu 10 zvinokonzerwa netsarudzo dzatinoita isu nemaitiro atinoita isu. Zvinhu zviviri kubva muzvinhu gumi, zvinhu 20 kubva muzvinhu 100, inonzi 20%, ndo inokonzerwa nevamwe vanhu mukati meupenyu hwako. Kureva kuti pazvinhu zvinoitika pauri iwe, zvatingati zvakakonzerwa nemurume wako, zvatingati zvakakonzerwa nevaunoshanda navo, zvatingati zvakakonzerwa nevaukavakidzana navo, zvatingati zvakakonzerwa navamwene, zvatingati zvakakonzerwa nehama neshamwari, zvingangova 20 kubva muzvinhu 100, chingangova chimwe chete kubva pamuzvinhu zvishanu. Asi zvinhu zvizhinji zvinoitika kwauri semunhu, ndinoda kuti tibvumirane kuti zvizhinji zvacho zvinobva kumaitiro ako semunhu pachezvako. Maitiro ako iwe pachezvako ndiwo anokonzera zvakasiyana-siyana. Ndiwo anokonzera kuti dzimwe nguva matambudziko chaiwo chaiwo auye muupenyu hwako. Asi dambudziko ratinaro handizivi kuti rinobvepi. Tikaona ngana akubudirira, sei achibudirira? Ari kubudirira akashanda nesimba. Chero iye chaiye asina kushanda nesimba, akashandirwa nemurume wake, ari kubudirira nekuti akashandirwa nemurume wake. Chero iye asina chaakaita, akashandirwa nababa vake, ari kubudirira akashandirwa nababa vake. Hazvifanirwe kukurwadza iwewe. Ukapindwa nemweya wokurwadziwa nekubudirira kwemumwe munhu, kazhinji kacho iwe unouraya simba riri mauri, rinoita kuti urwisane neupenyu usvikewo panzvimbo yaunokwanisa kubudirira. Ndiri kutaura pamusoro pekuti kudii? Ndiri kutaura pamusoro pekuti ane godo muroi. Ane godo ndiye ane pfungwa bedzi dzekuda kudzosera vamwe vanhu pasi. Ndakazombonzwa mumwe achitaura zvikanzi kune vamwe vanorwara nechirwere chine mashoko anotaurwa pachirungu akafanana nemashoko anotangisa mavara edzidzo yepamusoro-soro inotorwa kumayunivhesiti uku, iya inonzi PhD. PhD, dzidzo yepamusoro-soro. Hanzi kune vamwe vanorwara nechirwere ichocho chePhD. PhD zvichireva kuti kudii? Hanzi P wacho anomirira pool, H wacho anomirira him kana kuti he, D wacho achimirira down, kureva kuti pull he down kana kuti pull him down. Chirwere ichocho chinoreva kudhonzera munhu pasi. Idambudziko iroro kana mauri mungori nepfungwa dzekuda kudhonzera mumwe munhu pasi. Kana mauri mungori nepfungwa dzekuda kuwisira mumwe munhu pasi. Nemhaka yei zvichikurwadza? Nemhaka yei uchitambudzika kana mai kajilima vachibudirira? Nemhaka yei uchitambudzika kana chidimuro achibudirira? Nemhaka yei uchitambudzika kana muvakidzani wako achibudirira? Zvibvunze. Nemhaka yei uchitambudzika kana shamwari yako ichibudirira? Ukaona shamwari yako ichibudirira, unofanira kufara nekuti newewo wabudirira. Ndakamboita shamwari yangu rimwe gore yakatenga motokari ndisina motokari. Ndokubva yatenga ndobva yauya nayo. Ndakapembera sezvinonzi ndakange ndaane motokari. Ndakange ndaane motokari nekuti shamwari yangu yakange yava nemotokari. Kwese kwandakange ndaakuda kuenda, ndakange ndongoti ngana handei toenda. Ndakatosvika pane imwe nguva yekuti mazuva ese ndakange ndisingachanokwiri chovha kuenda kubasa. Ndaiunzwa ndakaita fanika hameno sahoho ndichiunzwa kubasa nemotokari yavashamwari. Zvinodai ndanga ndiri wegodo, chandinenge ndichiwana ipapo chii? Pafunge. Ndakazoonawo vamwe vaakuya kwandiri vaakutanga kutsoropodza motokari yeshamwari yangu. Zvipiko? Chete, motokari yaakatenga yaya haina kunyatsosimba rudzi rwacho, runyanya kunyatsoita zvakanaka, dzinokurumidza kufa. zvemotokari izvi hazvinyanyodi kukurumidzirwa muupenyu nekuti hauzogoni kuigadzirisa, hauzobudiriri. Iwe zvinoinewe izvozvo. Akatenga kamotokari unofanira kupemberera nekuti mumwe wako ari kubudirira. Indakati handina basa nekuti aiwana kupi. Handina basa nekuti inozomunetsa zvakadii kuichengeta. Ndakapemberera kuti shamwari yangu yava nechekufambisa. Mwana wangu haangarwari mumba. Shamwari yangu ine chekufambisa. Inini handingatambudziki ndichida kuenda pamwe pano kana kuenda kunotenga usiku. Shamwari yangu ine chekufambisa. Ndakaona zvichindikomborera. Ndikaona zvichindipa kubudirirawo muupenyu hwangu. Ndikazoonawo rimwe gore Mwari andiropafadzawo. Ndaane kachovhawo kangu. Nekuda kwekuti ndinofungidzira kuti dai ndakaita godo, dai ndakaita shanje, ndingadai ndisina kumbokomborerwa namari. Saka Mwari ngaakubatsire muteereri kuti uve nemweya unotongwa nerudo kwete neruvengo. Uve nemweya unosundwa nerudo kwete negodo. Muteereri, chinhu chandiri kudzidzisa ichi ndinochiona chiri chinhu chikuru, chiri chidzidzo chikuru chaizvo muupenyu hwekunamata. Nhasi chirongwa ndachiti kudii? Chirongwa ndachiti ini rudo muzviito namabasa. Rudo muzviito namabasa. Izvino pane zvandoda kuti timbotarisa. Ndoda kuti titarise isu kuti vana vaMwari ngavave nerudo. Vana vaMwari ngavave nerudo. Uri mwana waMwari here muteereri? Ndinoda kuti ndisimuke ndichibva ini pandima 16 yetsamba yaJohani yekutanga, chitsauko chechitatu, tsamba yaJohani yekutanga, chitsauko 3 pandima 16. Shoko roupenyu rinoti, ndo zvatinoziva rudo nazvo kuti wakatipa upenyu hwake, nesuo tinofanira kupa hama upenyu hwedu. Muteereri, madiro anoita Mwari kana kuti rudo rwavo ndiwo muenzaniso mukuru kwazvo wechinhu chinonzi rudo. Ufunge Mwari haana kungoda munhu chete pasina chinhu chavakaita chinoratidza rudo rwavo kumunhu. Asi Mwari vakapa Jesu kunyika. Iye Jesu wacho ndokurasira upenyu hwake kumunhu mumwe nomumwe. Handiti tinonzi titarise tigoona rudo rwaMwari muupenyu hwedu. Rudo rwaMwari tinorwona chete nechinhu chakazoitika pamuchinjikwa. Ndaitaura nemumwe munhu ndichiti rufu rwaJesu pamuchinjikwa rudo rwaMwari rwuchionekwa mumabasa. Ina handitendi kuti rudo chinhu chinongoperera hacho pamuromo. Asi ndinotenda chaizvo kuti rudo rwaMwari runoonekwa uye rwakaratidzwa. Rudo rwemunhu rwunofanira kuratidzwawo. Rudo ngaruve nezvibereko. Munhu anoti ndine rudo, rudo rwacho ngaruoneke mumabasa chaimo. Ndakamboona imwe hanzvadzi yangu ichiuya kubasa, ichipembera, ichifara. Ndikashaya kuti zvaita seiko. Haiwa nyemwerero, ichibva kune imwe nzeve ichisvika kune imwe nzeve. Chii chakanga chaitika? Pakanga paratidzwa rudo. Anga atengerwa kabhaibheri nemurume wake nemudiwa wake. Saka rudo rwakanga rwaratidzwa nemabasa. Chimbozvifunga. Murume achingoti ndinokuda, asi anongoya kumba maoko chete. Ndinokuda, asi anongoramba ari maoko chete. Zvimwe chete zvona amai. Ndinokuda, asi anongova maoko chete. Ndinokuda, asi anongova maoko chete. Panongova pamuromo chete. Handiti unozopedzisira wati, ko chinoratidza rudo rwacho chinombova chii? Unenge waakuda kuona rudo rwuchiratidzwa nemabasa. Ndiri kuti kudii muteereri? Ndiri kuti rudo ngaruve chinhu chinobatika. Ndinoona pano munyori achititaurira kuti Jesu akapa upenyu hwake. Newewo munhu paunenge uchiti unoda paya paya, chimwe chinhu chinofanira kuti chionekwe muupenyu hwako, maitiro ako, ndezvaunopa, ndezvaunoitira mumwe, zvinova chapupu chinopupura rudo chairwo chairwo. Zvanzi tinofanira nesuo kupawo upenyu hwedu. Ufunge ina handiziveiwe hako. Asi kana ndiri nangu, handisati ndasvika pachinhano ichocho muupenyu hwangu. Ndinoshuvira chaizvo kuva nerudo kusvika pachinhano chepamusoro-soro chaicho. Rudo runoonekwa nguva dzose nemabasa. Uye ndinoedzawo chaizvo kuti rudo rwangu rwuoneke mumabasa. Rungave rudo kumudzimai, rudo kuvana, rudo kuvanhu vandinoshanda navo. Vanofanira kuziva kuti ndinovada. Kana vasingazivi kuti ndinovada, ini ndashanda navo kwegore. Ndashanda navo kwemakore maviri. Ndashanda navo kwemakore mashanu. Pane dambudziko. Ndinofanira kuita zvimwe zvinhu zvinoratidza kuti ndine rudo. Muteereri, amen. Zviri kwauri. Asi ndinoshuva chaizvo kuti dai Mwari vakubatsira, waedzawo kuti rudo rwako rwuonekwe mumabasa. Ini ndinoedza, asi ndinokundikana ufungi kuti ndisvike chaipo chaipo pandinofunga kuti ndo panodiwa naMwari. Iwe neni muupenyu hwedu, Mwari vanoda kuti tipewo upenyu hwedu. Unoziva here vamwe vanhu vanopa upenyu hwavo nokuda kwako? Uye vanhu vangani nhasi uno vanoda kupa upenyu hwavo nokuda kwevamwe vanhu? Varipo here? Vangani. Uye vanohupa chirudzii? Nhasi handione mweya uyu uchishanda chaizvo sezvaunenge uchifanira kushanda. Handizivi hangu chikonzero chacho, asi shoko riri kutidzidzisa kuti ndicho chinhu chatinofanira kuti tiite muupenyu hwedu. Ini nerimwe gore ndichirwara, ndainzwa vanhu vachindinyorera matsamba vachiti, mufundisi, ndinoda chaizvo kuti mupore. Ndiri kukunamatirai chaizvo. Dai zvaitobvira, ini ndaitotora chirwere chacho ndochiita changu. Ini chinhu chandakaona ndechekuti vanhu ava vanga vachikomborerwa chaizvo nechirongwa chandaiva papamhepo. Asi chinhu chandisina kuziva ndechekuti chaive chokwadi here kuti ndizvo zvavanga vachinzwa mumwoyo mavo nemumiviri yavo. Ufunge munhu anogona kutaura chinhu nemuromo icho chisimo mumwoyo. Mumwe munhu anogona kutaura newe achiita saanokuda achiti, ufunge ndanga ndakusuwa chaizvo. Handizivi kuti dai ndaswerazve ndisina kukuona ndaizoraramazve here. Anodaro ufunge nemuromo chete, asi mumwoyo chaimo musina chinhu. Chinhu ichi chinowanzoitwa navakomana navasikana vanodanana. Dzimwe nguva unogona kunzwa mukomana achitaurira musikana kuti, ufunga handizive kuti ndingatsanangura rudo rwangu kwauri chirudzii chaizvo. Rudo rwangu kwauri harungatsananguriki, ufungi. Asi chinhu chandingagona chete kukutaurira ndechekuti ndinokuda nemwoyo wangu wose. Mumwewo kana achinga afarisa, unomunzwa achiti, unoda kuti ndikuitirei chaizvo kuti ugoona kuti ndinokuda chaizvo uye nemwoyo wangu wose? Unoda kuti ndidii chaizvo chinoratidza rudo rwangu? Vamwe vacho vanenge vachirevesa ufungi. Zvino rudo rwaMwari tinoruona pachinhu chekuti Jesu akafa pamuchinjikwa. Ndicho chinhu chandinoziva nacho rudo, kuti Kristu akapa upenyu hwake nokuda kwedu. Mudikani, Mwari vanokuda chaizvo. Iwe neni hatisati tasvika parudo chaipo ipo. Rudo runotuma rwega munhu kuita zvimwe zvinhu. Pandima 17 mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechitatu, tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 3, pandima 17, shoko roupenyu rinoti, asi kana munhu ane fuma yenyika akaona hama yake ichishayiwa, akamupfigira tsitsi dzake, rudo rwaMwari runogara seiko maari? Johani anotitaurira kuti rudo hachisi chinhu chiri pachivandi, asi chinhu chinozvibudisa chega pachena. Rudo runoonekwa namabasa ufungi. Munhu anoti ane rudo ngaarubudise mumabasa chaimo. Ina handitendi rudo rwemunhu rwemumwoyo chete. Kana ruri rudo, hama yangu, chinhu chinotoonekwa ufungi. Ini rudo rwaMwari ndinorwona pandiri. Handiti ndiri mwana waMwari. Handina kungova mwana waMwari chete. Asi chinhu chekutanga ndechekuti Mwari vakandida. Ndosaka ndichiti ndiri mwana waMwari. Mushure mekundida, Mwari ava ndokuratidza rudo rwavo pamuchinjikwa. Ini ndokuzotendawo Jesu pamuchinjikwa ndokuitwa mwana waMwari. Jakobha anotaurawo pamusoro perudo rwamabasa kana kuti rudo rune mabasa muchitsauko chechipiri pandima 15 nendima 16 mutsamba yaJakobho. Tsamba yaJakobho chitsauko 2 pandima 15 nendima 16. Ufunge harusi rudo, uye hachisi chinhu chakanaka kuti kana hama ichinge yaona hama ichida kubatsirwa pazvinhu zvinobatika zveupenyu huno, munhu aungamuti enda hako nerugare, ndichakunyengeterera, Mwari vakukomborere. Ina handione chiri chinhu chinoshanda kunze kwokuti munenge musinawo chinhu zvachose, asi dzimwe nguva unonyatsoona kuti munhu anenge anazvo zvokuti anogona kupawo mumwe munhu, asi nyaya inenge ichinetsa ndeyekuti rudo panenge pasina. Rudo ndicho chete chinhu chinosunda munhu, ufungi, asi rudo muchechi nhasi hamuchina. Munhu ngaatsvake rudo chairwo muupenyu. Rudo hachisi chinhu chinongobata kachikwata kaduku chete kana mumhuri chete, asi rudo ngaarushumire kumunhu mumwe nomumwe. Ndinotenda ndiri kuyeuka muchidzidzo chakapfuura ndichitaura kuti mumwe munhu akatendeuka nokuda kwerudo rwemumwewo munhu. Ufunge mumwe munhu anogona kudhonzwa kuchechi norudo rwako. Wadii kuratidza rudo rwako mumabasa? Ndatiini rudo chinhu chinoonekwa uye chinhu chinobatika, uye kana munhu ane rudo chairwo haasarudzi munhu wekuda, anongoda chero munhu. Asi dambudziko ravazhinji nderekuti mumwe munhu anongoda chete vanhu vanenge vaine mari, mumwewo anoda vanenge vari veukama, mumwewo anongoda kutambira pedyo nevane mbiri, vane mazita makuru. Urwo harusi rudo wena, asi ndiko kusarura chaiko. Ndinoona chinhu ichi chichiitika muchechi uye dzimwe nguva navatungamiriri chaivo. Dai Mwari akatibatsira pachinhu ichi. Chishuwo changu, ufunga hama, kuti dai chechi yava nerudo, hachisi chinhu chandinganyanyokoshesa kana ndichinzwa munhukadzi achitaura kuti uyu ndiye murume wangu, ndinomuda chaizvo. Icho chinhu chagara chakadaro. Ndinotaura rudo runobuda mumba ruchienda kune vamwe vanhu vasiri murume wangu, asiri mudzimai wangu, asiri mwana wangu, asiri hama yangu. Ufunge rudo harushanduki. Rudo haruna murombo. Rudo rudo chete. Rudo chairwo rune mabasa. Tinongoona mudzimba chete rudo runenge ruri pakati pemukadzi nemurume, asika rudo muchechi pakati pavatendi ndicho chinhu chatiri kudzidza pano. Uye rudo here nhai hama? Iva nerudo chairwo. Kana ndichitaura rudo chairwo, ndinenge ndichitaura rudo runopfuura rudo rwekuda hama, kana rudo rwaunofunga iwe kuti ndirwo rudo. Kana uchida murume wako chete usingagone kudawo vamwe vatendi, hausati wave nerudo chairwo. Zvimwe chetezvo nemunhurume, ndiri kukurudzira rudo kumunhu wose. Johana anotitaurira kuti kana tiri vana vaMwari tichaonekwa nerudo. Zvino ini ndinoona sokunge tinodzima mwenje yedu nokushayiwa rudo muupenyu hwedu. Pandima 8 mutsamba yakutanga yaJohani chitsauko 3, tsamba yakutanga yaJohani chitsauko chechitatu, pandima 8, shoko roupenyu rinoti, vana vaduku ngatirege kuva neshoko kana norurimi asi nebasa nezvokwadi. Ndinotenda kuti zvizhinji zvacho ndizvo zvandanga ndichitsanangura. Rudo rwekuzvipira chairwo ndirwo runotarisirwa muupenyu hwemutendi mumwe nomumwe, zvichida hachinge chinhu chinogonekwa kuti munhu ape upenyu hwake, asi chinhu chinogoneka chaizvo kuti munhu ape zvaanenge anazvo. Chikristu ukama hwerudo. Mumwe munhu aifunga kuti chikristu kuenda kuchechi, handizvo. VaKristu ngavave vanhu vane ukama hwerudo chairwo. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi ndichiverenga ndima 19 yetsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechipiri, tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 2 pandima 19. Shoko roupenyu rinoti, ndo zvatichaziva nazvo kuti tiri vezvokwadi, tigosimbisa mwoyo yedu pamberi pake. Kana upenyu hwedu hukabudisa zvinhu zvose Johani zvaanga achitaura pamusoro pazvo, ipapo tichava nechokwadi uye nekugutsikana kukuru kuti tiri vezvokwadi uye tiri vana vaMwari. Ndinoti ndicho chikonzero chacho icho munhu angazviyera nacho, uye munhu haangambonyare apo Ishe Jesu vachauya. Unganyara chii kana uri munhu akakwana? Hapana chekunyara ufungi. Vanhu vazhinji nhasi uno vanoda chaizvo kuramba vachitaura pamusoro pekuuya kwaIshe Jesu, asi vasina chinhu chavanenge vachiita. Iwe neni nemusi watichasangana naye richava zuva guru rekudzidza muupenyu hwedu, nekuti iye anenge achida zvibereko kubva muupenyu hwedu. Iwo wakaitei hama? Handiti iye anoti kana uchindida uchachengeta mirayiro yangu? Unomuda here Jesu uyu? Chiratidzo chacho ndechei? Handiti iye zvaakakuda akapa upenyu hwake? Iwe chii chaunomupawo muupenyu hwako kuratidza rudo rwako kuna Mwari mupenyu? Inyaya yacho iyoyo yekuti uzvipindurire kuna Mwari. Mudikani, ichi ndicho chabva chava chidzidzo chokupedzisira kubva muchitsauko chechitatu chetsamba yaJohane yekutanga. Ndinodawo kusiyira shoko rekuti kana uchiti une rudo, rudo rwako ngarwuonekwe namabasa. Rega kungova nerudo rwemuromo chete. Paunodiwa, iwe idawo. Pausingadiwi, iwe ida chete. Asi kuti tichi pane rudo, panodiwa zvinobatika. Ratidza rudo rwako nekupa. Mwari vakapa Jesu sechiratidzo cherudo. Iva nerudo mumabasa. Mwari wekudenga denga akukomborere.